This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu kukadzi 24 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Totally ideology musangano weZANU-PF. Asi kana paita 1 more veteran or 2 more veterans vanenge vakutsauka zvarire musangano, isu semayouth hatinyari kuvataurira. Tinovataurira kuti pamusoro ecomrade makutsauka.
Vechidiki vebato reZANU-PF voshora zvakare vamwe vakarwa hondo kuratidza kupindwa napongwe kwaitwa mubato reZANU-PF. Sangano reAmnesty International rinoti Zimbabwe haisi kuremekedza kodzero dzevanhu, asi veZANU-PF vanoti ndezvemugodzi matsuro.
Aiwa kambwani kongarebho kakangouya just from Norway, haisinzwe kuti yakafungwa pakunzi rikaindinyore songano dzaongarebho. Ranga ritori bhiti raigadzirwa pai, bhiti rogadzirwa, bhiti rogadzirwa, bhiti bvanakidza. Bvanakidza kudaro sevanhu vanga vangoro mumudhu wekunakirwawo, kwakungotangawo nekungoimba hanikongarebhokongako.
Nhasi tine hurukuru nemuimbi Dr. Tawanda Benson vakaimba kambo hanikongarebho. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemunyori wevechidiki muZANU-PF Youth League vakudza chipanga, nhasi vanonzi vayambira vamwe vakuru mubato iri zvikuru vakarwa hondo yerusununguko kuti vanogona kudzingwa mubato sezvakaitwa mushakabvu Edgar Tekere. Izvi zvinoratidza pachena kuti zvinhu muZANU-PF zvinenge zvaramba zvakaita manyamamire nerongo, sezvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakakurudzira kuti vanhu vamire kukandirana makobvu nematete uye kudzingana mubato, asi zvinenge zvisiri kuteverwa. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakukushuwo muchinhoi nhasi, vakudzai chipanga vati munhu wese anorasa gwara remusangano anodzingwa mubato reZANU-PF sezvakaitwa vaimbove munyori mukuru mubato iri vatekere kunyange vari mumwe wevakavamba bato reZANU-PF muna 1963.
Kana Rugare Gumbo is the war veteran asi vakarasika musangano weZANU-PF. Kumanika le ntakata na Edgar Tekere, ma founder members emusangano weZANU-PF, asi vakarasika muZANU-PF. Takata na Didmas Mutasa, vakabuda zvakare mugwara reZANU-PF, but they are all veterans. Gwara remusangano sematauriro avaMugabe ndiro ratinotedza. Hatitedzi ma individuals, totera ideology yemusangano weZANU-PF. Asi kana paita 1 more veteran or 2 more veterans vanenge vakutsauka gwara remusangano, isu semayouth hatinyari kuvataurira. Tinovataurira kuti pamusoro ecomrade makutsauka.
Vachipanga vati vaneta nevanhu vavanoti vanorepedzera kuda mukuru webato vari zvemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vati munhu anoda vaMugabe anofanirwa kuda mudzimai wavo amai Grace Mugabe, vana vavo vose pamwe nembwa dzavo zvakare.
Wada vaMugabe chibva wada naBona Mugabe. Wada vaMugabe chibva wada naRobert Junior Mugabe. Wada vaMugabe chibva wada naChatunga Mugabe. Hatidi munhu iko zvine zvanoti rimwe gumbo riri kuna vaMugabe, rimwe gumbo rako riri somewhere else, pasi nazvo.
Vachipanga vayambira vechidiki kuti vasashandise ruzivo rwechimanje-manje rwedande mutande kutuka nekushoropodza mudzimai wemutungamiri wenyika amai Mugabe. Vamwe vechidiki vapinda musangano uyu vanosanganisira vaInnocent Amandishe, murongo wemusangano, vatungamirai Mutonhodza, vanoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu muboka ravechidiki munyika, vaLostias Takarusikirwa, vanoona nezvekukurudzirwa kwemadzimai echidiki munyika. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mune imwe wenyaya, munyori mukuru musangano revakarwa hondo yerusununguko vaVictor Matema Danda vati havaoni chakaipa pakuendesa nyaya dzavo kumatare edzimhosva. Izvi zvinotevera mashoko evamwe muzano PF ekuti nyaya dzine chekuita nebato hadzifanirwe kuendeswa kumatare. Bepanhau reHerald rakashorawo vamatema danda nevamwe vavo vakaendesa kumatare chimwe chikwata chevakarwa hondo chiri kuzviti chave panyanga chichitungamirwa namuzvare Mandi Chimene. Blessing Zulu Studio 7 abvunza vamatema danda nezvenyaya yekuenda kumatare iyi.
Nyaya dzekuwo Veterans Association nedzekuzanu PF dzakasiyana nekuti zanu PF ine madisciplinary structures kubva pabranch kusvika kuhighest level. Kuwo Veterans hakuna zvakadaro, tine constitution imwe nyaya dzedisciplinary action but dzinotorwa kana vanhu vachitedzera constitution. But kana vanhu vadhura constitution nepadumbu vachiita zviri unconstitutional, kuti muvadzosere munyaya dzeconstitution munotoda dare rinokudzosedzana imesa.
Asi muri kuona pane kutaurirana here pari zvino pazvichemo zvenyizvi?
Kutaurirana nani?
Nevakuru kuti zvigadziriswe.
Tagara tichitaura, tinotaura. Kutaura kuda kwamunoreva kwataida kuita kwakuri kwekuti isu tinotungamirira vanhu vakarwa rusununguko rwenyika. Dzimwe nguva vanenge voti ha, kuti iva vakuru zvinhu zvatirikungotaura zvisingafambi vari kutaura. Saka tinenge tichiti isusu macomrades anobva kumatimana enyika vauye vazoona toita maresolutions tese toaendisa tose. Ivo ndo vanokambenera musangano vari kumusha, vanenge vaakukwanisa kutaura kuvanhu kuti isu takakurudzira hurumende kuti iite zvakati, hurumende ikati iri kuita kana kuti yakati iri kuomerwa nezvakati, vave nemhinduro dzinenge dziri dzinobva kuvanhu, dzemibvunzo inobva kuvanhu, mhinduro dzibva kuhurumende. Zvoreva kuti hapasina distortion, ndo zvataida izvo.
Munyori mukuru musangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights nhasi raudza dare reSenate kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuwedzera zvakanyanya nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi munyika, uye mapazi ehurumende ndo harinoti ari pamberi pakutyora kodzero idzi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vakuru vanoona nezvezvirongwa musangano iri vaZimbabwe Chimbwa namuzvare Roslyn Hansi vaudza komiti yeSenate inoona nezvekodzero dzevanhu kuti kodzero dzevanhu dziri kunyanyotyorwa munyaya dzine chekuita nedzidzo, pekugara, utano pamwe nechikafu. Vaviri ava vati sangano ravo riri kushushikana kuti kunyange hazvo bumbiro remutemo richiti hurumende inosungirwa kuwanisa vanhu pekugara, zvekudya, dzidzo pamwe neutano, vanhu vakawanda vari kuputsirwa dzimba dzavo mumaguta. Vatiwo vana vari kudzingwa muzvikoro, uye madzimai anotadza kubhadhara mari kuzvipatara vari kuvharirwa muzvipatara mushure mokusununguka vachinzi vanofanira kutanga vabhadhara mari. Vatiwo apo nyika yakatarisana nenzara inotyisa, vamwe vanhu vari kunyimwa chikafu nekuda kwekuti havasi nhengo dzebato riri kutonga reZANU PF. Vachimbwa vati zviri pachena kuti bumbiro nekodzero dzevanhu zviri kutyorwa pachena, uye mapazi ehurumende ndo mamwe ari kuita izvi.
Tiri kutambudzika chaizvo nekuti bumbiro redu idzva remutemo rine marights raakuprotekta anosanganisira iwo atingatiwo maeconomic, social and cultural rights, zvakanangana nekuwanikwa kwechikafu, dzidzo neyatingati right to health. Asi pasi apa tiri kuona kuti izvi hazvisi kuitika.
Vatiwo imwe nyaya inovasuwisa inyaya yekunyangarika kwavaita idzamara pamwe nekuti hurumende inenge isiri kutora matanho ekuvatsvaka. Asi Senator Judith Mawire veMutare Central veZanu PF vati vanoshamisika kuti sei pari kungotaurwa nyaya yavadzamara ipo pane vamwe vakatsakatika munyika.
There's a lot of people who are not missing notes, but you are not talking about it. I mean, I should go computer. My suggestion is, I'm cutting this here. Sema pesa na mungu kuita kwenye mamu wanu. Jisara tibu. Yo chiku mzoko kakwa na wata wa tukana usina mari. Jodhi, you go next.
Asi Muzvare Hans vati sangano ravo rinobatsira munhu wese munyika risingatarise kuti wabuda mbamani.
Tora kuti susu tikaziviswa kuti pane munhu atsakatika tinoenda kumatare kana kuita zvatinokwanisa kuita kana kuenda kumapurisa kunobatsira munhu tamhangari.
Ishe Dasta Chisunga vekumbire vanoenenge vekomiti vati kubva kumbo wapiwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights zviri pachena kuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa munyika uye komiti yavo inofanira kuongorora kutyorwa kwekodzero dzevanhu nechinangwa chekugadzirisa zvinhu. Vachimbwa vati vanofara nechido charadzwa nekomiti iyi vakatiwo hurumende inofanira kutora matano ekutevedzera bumbiro remutemo iro rinopa vanhu kodzero dzavo dzose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro, sangano reAmnesty International nhasi raparura gwaro remamiriro akaita nyaya dzekodzero munyika dzepasi rino kusanganisira Zimbabwe rinove gwaro ra 2015-2016. Gwaro iri raparurwa muJohannesburg, South Africa. Amnesty International yatiwo hurumende haisi kuzadzikisa zviga zvebumbiro remutemo uye iri kumbunyikidza vanhu vanenge vachida kuratidzira kuputsa dzimba dzevanhu pasina mutongo wedare, kusunga vatori venhau uye kusatsvaga vaitaidza marava vekusvitsa gore vapambwa. Asi sangano iri rate riri kufara kuti Zimbabwe haina kuuraya kana munhu mumwe chete pane vakatongerwa rufu munyika vari kujeri rechikurube. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu maNdevere vari kuita zvidzidzo zvepamusoro paAmerican University muno muWashington DC.
Ndinobvumirana izvozvo. Kunyanya tichiona kuti bumbiro remutemo rakaiswa 2013, kubva ipapo kusvikana nhasi hapasati pava nemitemo yakanyorwa kana kuti yakafambiswa inoitirana kuti iinderane nebumbiro remutemo idzva. Sikazinoreva kuizvo kuti Zimbabwe chero yakaisa zvayo bumbiro remutemo haisati yagadzisa mitemo yayo kuti iinderane nebumbiro idzva remutemo. Saka tine bumbiro idzva remutemo but pasina mitemo inowirirana naro. Zvakare kana tichiona nyaya dzekuti vanhu vaungane zvinoratidza kuti Zimbabwe haisati yakwanisa kuti pakodzero dzevanhu dzekuti vaungane. Tikatarisa zvakaitika iko zvino mazuva apera zvemawo veterans vakatraya kuungana vakarohwa zvinoratidza kuti Zimbabwe haisati yakwanisa kuti vanhu vange vachitenderwa kodzero dzavo dzekuungana.
Asika hurumende inoti masangano akadai akaita sana Amnesty International anongoshanda achishandiswa nehurumende dzekunze dzakaita sana America nana Britain dzisingawirirane neZimbabwe nenyaya yemindai.
Handiorese kuti nyaya yechokwadi nekuti ukaona maitiranita Amnesty International inopa mareporti yenyika dzose kusanganisira nenyika idzidzo dzavanotaura dzinowanawo mareports anenge achitoratidzawo kuti dziniri kubatirira kodzero dzevanhu. Saka handiorese kuti chokwadi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu maNdevere vari kuita zvidzidzo zvepamusoro paAmerican University vanga vari parunhare muno muWashington DC. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo sachigaro weZanu PF muBritain vaNick Mangwana avanoti zviri kutaurwa neAmnesty International hazvina maturo.
Kutaura zvisina kana maturo kana mijaka. Kurasika chaiko chaiko kutaika kuyakuya kwatinoti kuomana ndokwakuitwa panapa. Nokuti kana vanhu vachitaura zvinhu zvisina kana basis vanogona kuva vane rimwe donzo kana zvimwe zvinangwa zvinoenderanawo nezvinangwa zvavo vanovapa mari. Other than that, vatipe here, pane mienzaniso yavatipe here zvavari kutaura.
Vari kutaura kutanga kuti bumbiro remutemo rakabvumiranwa muna 2013 harisati razadzikiswa.
Zviri kuitika pabumbiro ndechekuti muri kuziva munhu wese ari kuziva kuti Zimbabwe iri kunetseka nenyaya dzemari. And zvinotora mari yakawanda kuti mitemo yese icheyo ialainwe nokuti zvinotora a lot of human resources neskill. Zviri kuitwa zvese izvozvo. Ichiri work in progress. So ndorapfuura chairo chairo makavanzwa mutungamiriri wedu mukuru anomirira hurumende muparamendi vamunangagwa vice president vachitaura kuti izvizvakuda kupedza tatosvika vachange vachipusha mabhiri akawanda zvikuru muparamendi svondo nesvondo
ko nyaya yavadzamarai
munoziva hakuna nyika isina unresolved crimes kuamerica kwamuinako kuna anonzi macold case makesi akabvira kudhara achingotira kuresolvhwa asati awanikwa kunzi chakaitika hakuna mubritain muno maarimo macold case anotori netimu inomatevera vadzamara hongu tinosuwa kuti vadzamara vawanikwe asi zvinganzi kozi kune crime isina kuresolvhwa haisina kusolvhwa nokuti icrime yakaitika kana pane crime isina kusolvhwa saka zvava kutoreva kuti nyika yaipa munhu hana aita crime isina kusolvhwa aha varume ngatizivewo zvatinotaura
sachigaro yezanup f mubritain vanik mangwana vari parunare kubritain kwakare nablessing zulu westudio 7 mutungamiri webato rinopikisa rerenewal democrats of zimbabwe vaelton mangoma vanoti mutungamiri wenyika varobert mugabe vanofanira kuenda pamudyandigere nekuti kuramba kwavo vari panyanga kwaive kukonzera matambudziko munyika blessing zulu westudio 7 abata vamangoma kuti tinzwe zvizere
zviri kuitika muzanup f zvimwe zvinotigumbura chose nekuti zviri kutita kuti titadze kuona kuti zviri kunetsa munyika zvinofanira kugadziriswa sei isusu sebato redu tinenge tichingoona kuti zviri kuitika muzanup f dai vamugabe vangoona vanosiyira tozosangana naye kumaelections zvinoita kuti zvinhu zvigadzirike zvakanaka nekuti zvikuramba vachingoridzira masimba nekuti mimwe yakwedzira hazvina zvazvinotibatsira tinongoramba tichingofunga zuva nezuva kuti pamwe nhatu achatadza kunyika pamwe nhatu achatadza kunyika vanhu votitanga kuridzira masimba asi kana paine anenge aitwatitara pavana inge tazoziva kuti taakutarisana naye toti zvazviriye zvino izvi zvekuti munhu wese anenge achifunga kuti anoita zvekuita zvekubvukirana
asika vamwe vamangoma vanoti vamugabe vakatobva kunetsana nekusagadzikana mubato rezanup f nemunyika kunotowedzera
vanhu vanenge vachida kuti mugabe arambe aripo hakuna munhu asingafi hakuna munhu anoenda saka zviri kureva kuti vamugabe vanofanira kuramba varipo kusvika narini narini hazvikwanisiki vamugabe vanofanira kuenda vosiyira munhu chigaro ndo zvinoita kuti nyika ienderere mberi
ko imiwo sebato muri kuita sei kugadzirira sarudzo dza2018
isu sebato tiri kufamba tichiona nhengo dzedu tichivakurudzira kuti vatsvage dzimwe nhengo tichigadzira mastructures edu kuitira kuti tisimbe
tochitarisawo tiri kuona paumbwa rimwe bato idzva apa riri kutungamirwa naamai mujuru rezimbabwe people first makagadzirirawo here kushanda navo
haisi takagadzirira kusashanda navo vanhu vezanu havashandike navo pairohwa vanhu vetinge varipo paipisirwa vanhu misha venge varipo paidyirwa vanhu zvipfuyo zvavo venge varipo nhasi vakutanga kuti nekuti vatatsirwa uku vakutanga kuti vanofunga vanhu tinovaziva vanhu ava havanei nevanhu havana hanya nevanhu
mutungamiri webato rinopikisa rerenewal democrats of zimbabwe vaelton mangoma vachitaura parunare muharare nablessing zulu westudio 7 makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa909am pa4930 kana pa12080 ne15460 kilohertz pashortwave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika shoroma yemuamerica vadonald trump avo vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika yeamerica mubato rerepublican party nezuro vakakunda zvine mutsindo musarudzo dzebato iri dzakaitirwa munevada seneta weflorida vamarco rubio vanga vari pachidanho chechipiri vachiteverwa naseneta wetexas vated cruz sarudzo dzimwe dzichaitwa nemamwe matunhu nemusi wechipiri zvinhu zvinonzi zvakaita manyama amire nerongo muuganda umo muri kuitwa sarudzo dzemakanzura kutanga nhasi vanhu vashoma shoma ndo vanzi vaenda kunovhota muguta guru renyika iyi rekampala izvi zvinotevera mutauro wakanyanya wakaitika pasarudzo dzichangobva mukuitwa dzemutungamiri wenyika Va Ramon Castro, mukoma vembo wemutungamiri wenyika yeCuba va Fidel Castro nemutungamiri wenyika yeva Raul Castro vakashaya nezuro. Va Ramon Castro vanga vave nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe ekuberekwa. Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvino munyaya dzekodzero dzevanhu munyika zvichitevera zvataurwa mudare resenate nezimbabwe lawyers for human rights uye gwaro raburitswa neAmnesty International. Masangano aya anoti kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa muzimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Chekwata cheHarare City chasimuka munyika nhasi chakananga kuMadagascar kumutambo wacho wechipiri weCAF Confederation Cup. Chikwata ichi chakakunda chikwata cheAS Adema 3-2 mumutambo wekutanga. Asi vagare vemuHarare vari kugunun'una kuti vanhu 43 vakatakurwa nechikwata ichi vakawandisa. Mukuzeya zvichemo zvevagari, Blessing Zulu weStudio 7 abata meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni.
Pane vakawandisa izvo vari kunyunyuta nerwendo urwu nemari ichashandiswa parwendo irworwu. Chiripo ndechekuti timu yedu yebhora haisisiri, tingati haisisiri kanzuru chaimo. Zvainoita inopuwa mugove wayo pabhajeti. Yaane mugove wayo webhajeti ndiyo yaichazoshandisa kuti apa tichatenga vatambi, apa tichanogara pakati tichidya zvakati, vatambi vachigara pakati.
Mari dzese dzinoshandiswa nechikwata idzi dzinobva kukanzuru, pane vamwe here vari kubatsirana kubatsira Harare City uye yakakosha zvakadi muguta iyo chikwata chenhabvu icho chichi?
Sekuziva kwamunoita kunyanya vanoteerera zvenhabvu kune dzimwe nyika, kunyanya kunana United Kingdom, maguta makuru mazhinji ane matimu ebhora. Zvari zvikwata zvavo zvotomenzine mazita akatanga ari maguta, mumwe anozotengwa avo nevamwe vanozochinja mazita, ozochinja varibha sati vachinja tanotsvekita mazita esana Manchester City ana Manchester United ana Leicester. Zvinenge zvimwe zhinji acho zvinokazvichatira nhoroondo yadzo dzakatobva mumaguta. Chinhu chinodadisa kuva nacho, asi kukosha kwacho hakungakunde service delivery pachayo.
Mai vaguta reHarare vaBernard Manyenyeni vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kurova pamwe nekutsikisa manzi chiri kuBotswana, Tawanda Kasaira, uyo anonyanyozikanwa nezita rebasa rekuti Dr. Tawanda Benson, anoti ari kufara zvikuru nemukurumbira waawana nekambo kake kanetsa Uncongarable. Dr. Tawanda Benson anoti kambo aka katsemura mipanda yenyika dzakawanda sezvo ave kukokwa kunoimba munyika dzakaita seMalawi, Mozambique neSouth Africa. Mbiri yekambo kake iyi yakaonawo svondo rapera achikokwa kuzoimba pamusangano wakaitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika uye vari munyori muboka remadzimai muzano PF amai Grace Mugabe kuchiweshe mudunhu remashonaland central. Asi vamwe vanoti kambo aka kave kushandiswa mukuparadza marudzi emunyika sezvo kachiti mazezuru haakundike, izvo zvaive kushandurudzwa nevamwe vachiti mazezuru haatongeke. Asi Dr. Tawanda Benson uyo ari kugara muKhabironi kuBotswana anoti hanei nezvinozoiswa nevamwe munziyo dzake sezvo vanhu vaine kodzero dzavo dzekuimba zvavanoda. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, taita hurukuro naDr. Tawanda Benson, takatanga nekuvabvunza kuti kambo aka kakauya sei.
Aiwa kambo anokongarebho kakangouya just from nowhere. Haisinziwe kuti yakafungwa bakunzi rega ndinyore songa rodza kongarebho. Ranga ritori biti raigadzirwa pai, biti rogadzirwa, biti rogadzirwa, biti bvanakidza. Zvanakidza kudaro sevanhuwo vanga vangoro mumudhu wekunakirwawo kwakungotangawo nekungoimba hanegongarepo, hagongarepo. Kwakutorekoda bhesi pai kwakuzotsvaga mashoko akanaka anonyatsokuita kuti akwene nzvere nziyo iyi ibude mune zvakanaka ndo mhori rakangoti anokonga reba kana kurotwa akana kuitwa sei kana unyorwa nemunhu kakangouya tirimo zvedu mimbubikira mumanzi
muri kuimba imi muri kunyika yeBotswana asi muchitaura nezvekumusha zviri kutambirwa sei munyika yamurimo
munyika munomu handidi kukuvanzira baba munyika munomu ndinotonekwawo sevaimbo vemuno vatoriwo vahombe saka ndakangoti vakautambira nekuda kwokuti ndakauita nemazvo nemandorokwati
ko iko kumusha uri kutambirwawo sei mumhanzi wenyu
kumusha zvazvo kunyangwe kuine ndingati kurwidzana muchirunga tinoti competition yevaimbi kana yemimhanzi aiwa baba ndakapinda iyo kongii yakutoshandiswawo nemamwewo mapato kutoshandiswa kutoona kutoti vanotonyora kutoti anokonga rebho maumbrella matisheti unoona zve zvakanyorwa kunzi anokonga rebho mumwe nemumwe mwana chai chai ari mudumba anokika kanzi konga konga nekonga rebho unoona akutokika maiva kutoti mwana wangu akika anzwa kongi saka konga yakakonga Zimbabwe yese it has conquered the whole Zimbabwe ndikangoti nziyei yakazuva kana kuti yakatora mukurumbira nekuda kwokuti iyo pache zvayo haikundiki saka yakakunda nechekare
pane vamwe vakuti nziyo yenyu yakukanganiswa zvamanga makanangana nazvo sezvo yakushandiswa mukuimba pamusoro pemarudzi emuZimbabwe vamwe vachiisawo mashoko avanoda muri kuzvitambira sei
handizivi ndikapindure ndichiti kudii asi ndinofunga nziyo yogaisa ikaita mukurumbira nziyo iyaiya inoshandiswa munzira dzakasiyana-siyana toda kuzotsanangura paye panozonzi mazezuru kumberi hakundikane muno muBotswana munomu mazezuru mapostori anodeidzwa kunzi mazezuru nevanhu vemuno saka vanhu vanondikurudzira panyaya dzemimhanzi dzangu saka ndakazoimba ini ndichiti mazezuru kumberi uko kwatiri kuenda uko havakundikane vanhu vakatokonga vanhu vanotokonga vanhu vakatsanangurwa nenziyo kunzi havakongeke the unconquerable saka kungoti zvazvo pakazongoiti kungovo munyama pakashayikwa zvinhu zvakaita sezvizvi yatinoti interview sei andiri kuitwa inoi zvakashayikwa dai zvakawanikwa izvizvi vanhu vari kunyatsonzwisisa nechekuti zvakamirira zvakadai saka ndo mamiriro akaita nziyo iyi
makaonekwa svondo rapera muchiimba kumusangano wemudzimai wemutungamiri wenyika vanove munyori weboka remadzimai muzano PF amai Grace Mugabe kuchiwesho uko chii chakaita kuti munge muchipinda ipapo makakokwa here kana muri nhengo yemusangano wezano PF jekesai nekuti vazhinji vari kuda kunzwisisa ipapo
aiwa ipapo pakajeka zvapo regai ndipa jekese ini ndiri muimbi ende zvandiri muimbi kudai ndinoimbira vanhu ndinoimbira munhu wese saka ini ndiri munhu akakokwawo kunzi uyautiite sei uyauti muchiruwa anoti kublesa nenziyo yako yekuti anokongarebwa nokuti vanoifarira ndakaenda ikoko ndisina kutarisa kuti ndadeidzwa naamai venyika ndikati rega ndinonoimba ndikanonoimba ndikapedza kuimba kwangu ndikaenda kukokwa kwekutoti unotokokwa kunzi uyautiimbiro utoenda potoitwa zvinotoitwa potogadzwa zvinotogadziswa kunzi ndeite ndiendewo imba ikoko ndononoimba sakangoti ndo mhinduro yandingape pari zvino
mbotiroverai kaiko kakonga kakonga kakanetsa
regai ndikuroverai baba hazvinetse ndikati ngo ndo ngo kongako ajizasesa anikonga rebho kongingo studio 7 anikonga rebho ngongi Studio 7 anikonga rebho ngongi
anikonga rebho anikonga rebho
avakundikane vaina tawanda parusi avakundikane yebo yese
muimbi Dr. Tawanda Benson vari parunare mukhaberoni kuBotswana ne Studio 7 anikonga rebho anikonga rebho anikonga rebho
Nikongare pokonga ko Oh my Jesus is a nikongare pokonga ko Makoto Nikongare pokonga ko Say my father Nikongare pokongi ngo Konga konga Nikongare pokonga konga My Jesus is a nikongare pokonga konga Say my Jesus is a nikongare pokonga ko My God Nikongare pokonga ko Congo, 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 Congo,
Nzwisa yekambo anikongarebo kubva kuna Dr. Tawanda Benson sezvo ngo yedai pera rigaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Vechidiki vebato rezano PF voshora zvakare vakarwa hondo pamwe nevava vari kunze vari kutsigira chikwata chinonzi chinotungamirwa navamunangagwa. Sangano ra Amnesty International rinoti Zimbabwe haisi kuremekedza kodzero dzevanhu asi vezano PF vanoti ndezvemugodzi matsuro. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Mavelas Muhlanganya uye na Chris Gande.